สวัสดีmangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 chivabvu 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hapana hurumende yemuAfrica inotera kukosha kwevanhu vanotora nhau. MuAfrica mese vanhu vanotora nhau vanoshungurudzwa chaizvo.
Nasi chitatu Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau.
Hapana patakambohwa isu mudhumena achi uchapuwa masaga mashanu foteriza namasaga mashanu embeu yechitsoko kuti andobatsirikana kumunda kwake. Hatina kana kuti champawo chipandi chomunda chaanogona kurima. Hatina.
Sangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti hurumende haisi kubata vashandi vemapazi ayo zvakaenzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi chitatu Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau mukuita basa ravo kana kuti World Press Freedom Day. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti inyika shoma dzinorumbidza basa rinoitwa nevatori venhau nekuti basa revatori venhau nderekuzivisa vanhu zvechokwadi. Muzvinafundo Mukasa vanoti nyika inokudza kodzero dzevanhu inoonekwa nemabatiro ainoita vatori venhau. Tavabvunza pamusoro pezuva ranhasi iri.
Zuva iri rakatangiswa nebato rinonzi UNESCO kusimbisa rusununguko rwevanotora nhau. Asi hapana hurumende yemuAfrica inotera kukosha kwevanhu vanotora nhau. MuAfrica mese vanhu vanotora nhau vanoshungurudzwa chaizvo. Kune dzimwe nyika seSouth Africa neNigeria rusununguko rwuripo zvavo, asi harusi rusununguko rwakazara chaizvo. Kuzouya kuZimbabwe hakuna ba rusununguko rwevanotora nhau kuZimbabwe. Hapana ba.
Tiri kuona zvakare pane ongororo yakaitwa svodo rino iri muno muAmerica inoratidza kuti vanhu vazhinji muAmerica vava kushora vatori venhau kana kuti midhia vachiti zvanzi ndiyo iri kuita kuti vanhu vasawirirana munyika. Sokuona kwenyu Professor Mukasa, vatori venhau vanokwanisa here kuchinja mafungiro enyika yose pamusoro pezvavanenge vachinyora
kuno kuAmerica? Zviya zvekuti vanhu havasa vakushora vanotora nhau, asi hapana zvavanoita. Vanongoshora zvavo, asi vatori venhau vanoshanda basa ravo. Hapana anowanetsa kumahurumende yekuAmerica kana kuti kuma anonzi malocal governments. Hapana anowashora. Munyika mese mese munhu wega newega ane maruramiro ekufunga zvaanoda kuita. Asi kuno kuAmerica kana uchishoropodza vatori venhau hauchaendi ba kunovarowa, hauchatumire mapurisa kunovatsunga ba. Aiyo, vanoshoropodza pane umwe anoda wenhingi matunga vanotora nhau, asi ipfungwa pfungwa dzemunhu hadzifanire kuti munhu achasungwe kana achungurudzwe ndonyaya kuno kuAmerica papana anoenda chinoshungurudza vatori venhau
chamunga kurudzira vatori venhau vemuZimbabwe kuti vaite ndechipi Professor Mukasa
wano anotora nhau wanokumbiriswa chaizvo kuti wataure chokwadi wanyore zvechokwadi zviri kuitika vatori venhau vemuZimbabwe wanokurudzirwa chaizvo kuti wanyore zvese zviri kuitika muZimbabwe zvakanaka nezvakashata kukaitwa chinhu chakanaka kuZimbabwe ngavanyore nazvo ngavazvinyore kukaita chinhu chakashata kuZimbabwe ngavanyore zvikasi asi tinoziva zvinoitika kuti wakanyora zvinhu zvisingafadze hurumende iri ikokoko vamwe vanosungwa vachiiswa mujere saka ibasa riri dangerous chaizvo kune vatori venhau kunyanya kuZimbabwe asi tinovakurudzira kuti sezvavakatora basa iroro wawe wanonyora chokwadi ngekuti vanhu veZimbabwe wanoda kuziva chokwadi kana zvinhu zvakanaka kana zvinhu zvakashata ngavangonyora
vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7 gore rapera Zimbabwe yaive pachinhano chezana nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 138 panyika zana nemakumi mashanu nenomwe 158 dzakaongororwa gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuedza pose painogona kuti vatori venhau vashande vakasununguka rimwe sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vanosanganisira madhumeni rinoti harisi kufara richiona vamwe vashandi vakaita sevarayiridzi vachipiwa zvinovabetsera pamihoro yavo sekubhadharirwa mari yevana vavo mari yechikoro asi vanoshanda mubazi rezvekurima pasina chavanopiwa munyori mukuru wesangano iri vazi vaishe Joe vanoti vashandi vebazi rezvekurima vashandi vehurumende sevamwe asi vari kutarisirwa pasi
tiri kuti isusu muministry of lands agriculture fisheries water and rural development tinongori vana vehurumende vakangofanana neministry of education vakafanana neministry of defense kana ministry of health but tiri kushushikana kuti vanhu vanenge vakatimiririra vachinge vachiita musangano nehurumende vari mugungano ratinoti isu NJNC rinenge richitarisa vashandi vehurumende vanotungamirira vashandiwo vehurumende vachitanaurirano nehurumende pamusoro pezvemihoro havazomborangariri kana kutarisa kuti kune vana vari muministry of lands agriculture vanodavo kuwana maallowances avo vanotaridzira kugona kwavo basa nemhemberero dzinenge dzichiitwa kuvakuru vedu pane mazuva mashoma shoma akapiwa mibayiro minista vedu Dr. Anxious Masuka na Dr. John Basera permanent secretary vedu nemukuru wenyika zvoreva izvo kuti isusu sevana vari mubasi ravanotungamirira vakuru vanenge vapiwa mubayiro kana ivo vamuwana mubayiro uri kureva kuti wawanikwa kubva pasi nokuti isu tisu mafoot soldiers tisu tiri kuground tisu tiri kupuma dova richibuda ivo vachiwana kufamba why vachizotikanganwa ivo vakuru vehurumende kuti tiriko nesuwo tinodawo maallowances ndozatachema sezapta kuti aiwa vana vedu vari kushanda zvakanaka pasi apa mamembers edu ari kushanda zvakanaka pasi apa asi kana votariswa pamihoro havarangarirwi pamaallowances zviwanikwa zvinobva mukushanda kwavo havarangarirwi zvinotiita kuti tione kunge takaraswa nokuti ministry of education chaiyo inotaridza kuti yakatowanawo mihoro yakanga ichinzi teaching allowance asi iso hatina kana allowance yatinonzi takapiwawo saka tiri kuti hurumende iri kumbozvizivawo here kuti tiriko savadhumeni
Siva Joe, Tirikunzwa, Nokuona Kungoti, Vashanti Vose, Vurumende, Varukuchema Chema Nenya Imwechete Iyo Yamurkutaura. Mune Ide Rerukuti Varai Ridzi, Varukupiwa, Shamusirikupiwa Kalanguti, Bazi Revarai Ridzi, Reshidzo, Rirukushefiwa. Kufura bazi renyu resho kurima.
Ipapo nitori necho kwa mukoma wande. Mukazi ongorora pane paka tombo taurwa. Ni hurumende kuti ichabatsira vana vatatu vevarairidzi. Nokuva badarira mari dzakanga dzatarwa dzema school fees avo. Izozo zvakadoitika. Vamwe vakado wana kubatsirikana kubva ipapo. Asi hapana patakambo waisu mudhume nachi uchapuwa masaga mashanu. Foteriza namasa gamashanu mpeu yechitsoko kutando bazirikana kumunda kwake atina kana kuti champao chipandi chomunda chanogona kurima atina
saka imimi nesangano renyu vazhou moita senenya ya iyi pane danho ramunotora here pamusoro pazvizvi
takambo kurukura isitoda kusvika pa zororo reEaster. Iye nindi mene ndichitaura no mukuru va profesa Paul Mavima kuti tokumbira kukuonai vakataya tinoona na after Easter saka hatina kuzoona na stadonyora gwaro rinosvika ku office kwavo kuti vangoye uchidzavo vakuru vose vomurumende kuti nesuvo vadhumeni tidoriwo vana vanoshandira hurumende vanodavo kubatsigwa nokuonekwa semaboneke gwano kwa vamwe vose nesutiri vana pamwe navamwe uye zvetidori netsamba yakamira muhofisi ya secretary wa permanent secretary vedu va Dr. John Basera yavasati vapindura yatakakumbira kutokumbirawo kukuonai yatakangomirira mhinduro kubva kwavari hatina kugona kutombovaona saka mawa tichichema kudai.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazi vaishe zvou vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi vakanangana nenyaya dzemihoro sezvo ichiziva kuti kushaya simba kwedhora remunyika nekudhura kwezvinhu kwasiya vakawanda vasina chekubata. Sangano reAmnesty International Zimbabwe rinoti ongororo yakaita inoratidza kuti vana vakawanda vezera rokuenda kuchikoro vari kutadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekuti havana magwaro ekuratidza kuti munhu iye ndiye ani uye ndiwe nyika ipi kana kuti stateless nechirungu. Mushandi wesangano reAmnesty International Zimbabwe Amai Lucy Chivasa vanoti hurumende yeZimbabwe iri kukundikana kuita zvayakavimbisa kana zvainotarisirwa kuita kuve ichizadzikisa maringe nenyaya yekuti mwana wese ave muzvikoro pasina rusarura. Izvo zvavanoti zviri kumanikidza vana vanenge vasina magwaro awa kuti vasiyire chikoro panzira vachitadza kunyora bvunzo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chakaita kuti tite ongororo netsvakurudzo panhau yestatelessness inyaya yekuti sangano reUNHCR ranga raburitsa iro mashoko ekuti kune vanhu vakawanda vasingazikanwi kuti vangani vanova vasina kwekugara kana kuti vasingazikanwi kuti vakabva kunyika ipi zvichireva kuti havasi vemuZimbabwe uro havana kwavakabva kunozikanwa kuti vakabvepi. Vanhu ava vainzi vanofungidzirwa kuti vangangova vari kuma 300,000. Izvi zvakatipa kuti tite ongororo netsvakurudzo iyi kuti tione kuti vanhu vakadai variko here uye kana variko ndi api matambudziko avari kusangana nawo ane chekuita nenyaya yekodzero atingavati nechekuita nawo isusuwo seAmnesty International. Saka ndizvo zvakatipa kuti tiite ongororo netsvakurudzo iyi.
Sei muri kuti hurumende iri kukundikana
Hurumende yedu ya Zimbabwe iri kukundikana kuita zvayakavimbisa kana kuti zvainotarisirwa kuva ichizadzikisa maringe nenyaya yekuti mwana wese ave muzvikoro. Iri nhau yekuti kana munhu akange asina magwaro hazikani kuti ndiye ani, wekupi uye ane makore mangani. Zvakare chikoro hakusi chete kupinda muclassroom munhu odzidza. Chikoro zvinosanganisirawo mamwe maactivity anoitika kuchikoro ikoko zvakasanganisirana kumhanya, kutamba bhora neimwe mibato yemaoko inoitwa kuchikoro ikoko inenge ichiitwa vanhu vakaiswa muzvikwata zvinoenderana kuti munhu ane makore mangani. Izvozvo munhu anonga asina kwanisa kuzviita kana asina magwaro anozikanwa kuti iye ndiani uye ane makore mangani. Zvakare kuti munhu agare anyore zama nisheni rekupera kwegore rezimseki kureva kuti grade 7, form 4 kana form 6 munhu anofanira kuva achizikanwa kuti ndiye ani, anobva kupi, kuitira kuti tizive kuti ndiye here munhu akagara ari kunyora zama nishoni iri. Saka kana pakange pasina magwaro iyayo, ongororo netsvakirudzo yatakaita inoratidza kuti vana vakawanda vari kugumira kuenda kuchikoro grade 7 vopedzisira vasingachakwanisi kunyora. Saka zvinhu zvinoita kuti vana vasaenderera kumberi nechikoro ndichocho chekuti havazikani kuti ndivanani, ndere kupi, ane makore mangani, nekuda kwokuti gwaro rinoratidza kuti akazvarwa kupi, nani uye gore ripi rinenge risipo. Ndosaka ongororo yedu netsvakiridzo takaipa iyo zita rekuti we are like stray animals.
Chii zvinoita kuti munhu anzi haana nyika yaanobva kana kuti aita stateless?
Chinoita kuti munhu agume akunzi ari stateless inhau yekuti kwaakabva haana mapepa ekwaakabva, kwaakauya haana mapepa ekwaakauya. Saka ongororo netsvakurudzo yedu takanga takaiita takatarisana nevanhu vakabva kune dzimwe nyika vachiuya muno muZimbabwe kuzoita zvekutsvaga upoteri kunyika dzavo kuine hondo, uye vakanga vachibva vachiuya kuzoshanda mumafarms ari muno muZimbabwe vaibva kunyika dzakaita sana Malawi, Mozambique neZambia. Vagara kuno vanhu ivavo havana magwaro ekurakidza kwavakabva, ende vauya muno havana kuwana mukana wokuti vave futi nemagwaro. Saka kana zvakadaro munhu anogona kupedzisira magwaro ekwaakabva asisina, uye magwaro emuno muZimbabwe macho zvakare asisina. Zvakare vayawo vakafa munguva yegukura hundi havana kuwanirwa madeath certificate nenyaya yokuti vanhu vaitya kuenda kunomhanara. Vamwe vaitya kuti vakabvunzwa kuti ndezvipi zvakaitika nhoroondo dzacho vanga vasingadi kuzikanwa, ende mitemo yaivapo nezvaiitika panguva iyoyo vanhu vanga vasingakwanisi kuti vaende vanotorera vadikani vavo madeath certificate. Saka vanhu vanozongogara vasina magwaro anoratidza kuti mai vake ndingana akafa panguva yegukura hundi, vobva vagara vasina magwaro iyayo kunyange zvavo nhoroondo yavo ichizikanwa nevavakidzani vavainavo.
Sesangano reAmnesty International Zimbabwe, zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
SeAmnesty International, chatiri kukurudzira nyika yedu yeZimbabwe ndechekuti ngavaite kuti mutemo wemuno muZimbabwe uri kushandiswa weCitizenship Act ugadziriswe kuti tsepete nezvinotaurwa nebumbiro redu remutemo, kuti vanhu vanozikanwa kuti vakazvarirwa muno muZimbabwe nevabereki vakabva kune dzimwe nyika dziri muno musadhaki vapiwe yatinoti citizenship kana kuti vapiwe magwaro anoratidza kuti ndeve muno muZimbabwe kunyange zvazvo pasisina history yacho iyoyo kana magwaro anoratidza kwavakabva.
Avo vanga vari mushandi wesangano reAmnesty International Zimbabwe, amai Lucy Chivasa vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti manyepo ekuti hurumende haisi kuzadzisa zvayakavimbisa panyaya yekuti mwana wese ange ari muchikoro.
Munoziva vaJonga, chinonyanyotishamisa kune vanonge vachizviti vari international uye vanoti kwai isusu toita maresearch, ndenge ndichimbonzwa inini kukatyamadzika.
Munokatyamadzika nei apa vandoro?
Kuti research dzinobva nechekupi chaizvo chaizvo? Isu sebazi reprimary nesecondary education story nevana vatinodoziva kuti tikainda kumaborderline areas, mukainda kumash central kunana Chidodo, unosvika pachikoro chine vana 900. Vana 400 vanenge vachibva kuMozambique vachidzidza muno muZimbabwe. Ukainda kuGwanda South kuzasi kwanamanama unoona chikoro chinenge chine vana vamwe 400-500, 200 vanenge vari vekuBotswana. Asi tichiramba tichivapa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Kwaizvo zviri kutaurwa neongororo iyi zvekuti muri kusiya vamwe,
izvi zvavari kutaura zvekuti isusu tiri kuita kusiya umwe munhu nekusiya imwe nzvimbo, Zimbabwe iri kutotekeshera ichitopa dzidzo remhando yepamusorosoro nyangwe kune nyika dzakatikomberedza dzekuMozambique, Botswana, Zambia, South Africa, vanenge vachitongowana dzidzo yemhando yepamusoro soro kubva kwatiri pachena tisina kumbovatarisira kuti wazobva nekupi iwe wakadidi. Saka vanenge vachisoroti pesu pesu vachiti vaita maresearch vachiti varinozviti vari international izvi zvimwe zvatifanira kuramba tichizviteerera nekuti dzidzo yemhando yepamusoro soro bazi redu iramba ichipa mwana wese pasina kana kushara.
Ava vange vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanokurudzira vanhu muZimbabwe kuti varambe zvokushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu. VaMalema vakataura izvi mushure mekutongerwa kugara mujeri kwakaitwa vaJacob Ngarivhume svondo rapera. VaNgarivhume vakatongerwa kugara mujeri kwemakore mana vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire mugore ra2020. MuNewsday makare vaimbova gurukota rehurumende amai Petronella Kagonye vanonzi vapedza nguva yavo yavakatongerwa kupika mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuba zvinhu zvehurumende. Amai Kagonye vakatongerwa mwedzi 16 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuba malaptops aifanirwa kuendeswa kuzvikoro. MuZimLive.com mune nyaya pamusoro pekushaya kwaJustice Owen Tagu vedare repamusoro reHigh Court. Justice Tagu vanonzi vakashaya nezuro chipiri kuAvenues Clinic mushure mekurwara nechirwere cheisvo. MuNewZimbabwe.com mapurisa ekuSouth Africa anoti nemusi wemuvhuro akabata rori yakanga yakatakura fodya inokosha mamiriyoni makumi maviri emarand pakamiswa rori iyi muSouth Africa apo mutyairi werori iyi akatiza achisiya rori yake. Fodya iyi yakanga yapinzwa muSouth Africa nepaborder reBite Bridge. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikuda kutaurira kune vese maovet kuti muna 2011-2012 makaenda muchindo macha emukofisi athen finance minister Tendai Biti muchiti mari yatirikupuwa $208 imari shoma tikuda kuwedzerwa imwe mari. Nhasi unoyu most of you muri kupuwa ma $30,000 Zimbabwean bond, $30,000, which is plus or minus $15, goes rate to $2,000 per black market. Makanyarara musikienda kuofisi ya mtuni nguwe kuti mundoti wedzera mari. Muri kuzvona kuti muri kushandisiwa nevanhu vezano. Izvo zvizvi gold mafia vari kupa mari vari kujavega. Imi muri kupuwa $15 per pension. What is that? Kana hurumende yeopposition yakakwanisa kukupai $280 per pension dzenyu pamwedzi yakabata nezano. Imagine kana CCC yapinda iri yega, munenge makura ma $500 to $600 papenjeni dzenyu imi. Nyika yadirwe shuga iyi. Mukai mukai maovhete Zimbabwe, ende ambovhotera chamisa CCC ipinde nyika yadirwe shuga. Ndini maridza pajobhe.
Magadi mashama roasted seven, ndobambotera pamusoro peukazidei, yanga iri kumuswa wani. Unozwa munhu achiti wekazidei, chipembera wekazidei, apa munhu ari kuenda kurima, ari kuenda kuita big job rokusakura chibage uku kumusha uku. Apa kuno kuSouth Africa kuno kwatiri kunoku, unozwa mufana ne 22 kudzwa nehanzi, ndine mota dzangu 20 dzandiroda kutengesa, unouya futi chikudzwa nehanzi, ndine mafleti angu apa ratoona chi. Ndakatoona sitende kutsvaka mafleti angu apa. Mufana 22 ane 18 years anokudza zvinhu zvine musoro, kwete zvekundorima chibage. Inasana munhu wamufanira muno muSouth Africa tekudzora hanzi ndoda kurima chibage. Uhu ndotenga purazi rinotisa maroti tichienda kuita zveresing.
Zimbabwe hapana mungofunga chiti chepamberi zanupi pamberi zanupi. Katira jeste warume tivote tivote warume. Hai ndarwadziwa ngeZimbabwe yedu. Kuno kwa wakomana ari kubudira hapana chidika. Ine mafrenda akawanda akafana iwo akawane zvinhu zvavo.
Studio 7 makadini ndakutaura masoko kwamusingade kunzwa ticharutonga tigotonga madhongi kusvika mere nyanga atibviba pachigaro atibvi kundovhota tindandovhota ibasa atibviba munonyepa imi mungarwadzi ngekuti kwatengwe ndege imwe chete basi dziyatotengwe dzakawanda ngemaminista ese achatengerwe ndege imi mucharamba muchingokura muchingowawata mari idzodzo ndo dzinobve kumapassport passport tinokutenda iwo santoro mapassport ema120 neosarwo zvara mari yemateneti tiri kukwidza tigone kutenga dzimwe ndege futi zvekare tira kutengere maMP mota dzemhando yepamusoro nemaminista mumota dzemhando dzepamusoro imi tokupewo zvemakapera isizvi kuvhota kana kusavhota isu atv we are the army. We are the courts, we are the prison. So mchano ripota kunani izvi andiziba kuti mchano ripota ipiba. Chief Justice tinaye zvakare anodzigarira dzese kumberi kwenyu ndiana wamakambozwe zano ari mujeri ane zano makambozwa ari mujeri Priska Mpfumira aripi Obadia Moyo aripi muchataura mugotaura mugotaura ndaenda.
Kwazirai pastudio 7 mangwanana kanaka. Chikumbiro changu chinoti vana vezimbabwe hatina kubatana apato wose anopikisa vana ngachikumbira kuti vabatane vose panguva inei vastrike against zano onai zviri kuita vakuru vemapato anopikisa mose muchapera mujeri hazvinei kuti uri vebato ripi but mose muchapera mujeri muchisungwa ndivhari but was my election. Maita chipatapata mukakurumidza mukastrike against zano mose mobatana mostrikira zano manhu mose munopera nokufarirwa mumajeri ndicho chizivisa changu chandinachoizvo. Ngatiregei kukotsira, ngatiregei kuvata, ngatiregei kuvata vanhu vanovharirwa mumajeri vakapera mumajeri atenda.
Makadii makadii pastudio 7 apo vose mashamarari vese makadii makadii. Ndikorine nhau wangu ndege yakatengwa namunangagwa iyo vandawo kuvhunzwa nevezanupf kuti vanoti vari pamasankisheni masankisheni ndivari kuvatadzisa kuita zvese ko 54 miriyoni yakabva kupi yevanhu vari pamasankisheni kutenga ndege inodhura zvakadaro ndege yemunhu wani asade kunyepera kuti masankisheni wasade kutiona kunga takapusa ba panga yetafadzwa mugwadu yetafadzwa mugwadu yokao patichatonga patichaenda panyanga patichaenda panyanga kutafadzwa mugwadu anoda kuonekwa anoda kuonekwa amajistrate ari kutonga kwastava anoda kuonekwa futi anoda kuonekwa ngatichenjerere wakomana ende kuoregista kuvhota tibvise chihurumende ichi kuvhota kuvhota kuregista tondovhota tomirira mavhotsi edu ndo nyaya iripo chete.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Nhasi chitatu Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuzvinunguka kwevatori venhau. Sangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti hurumende haisi kubata vashandi vemapazi ayo zvakaenzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.